chinonetsa ndechekuti vakuru vanoti dindingwe rinoona gari chake varimwe, iro parinozokwewa roti mavara azarefu. Zvino vamwe vedu vezano kana vari ivo vomanya vachibuda munyika vachienda kunotaura panyepo pamusoro peopposition, pamusoro pemazimbabweans, vari ivozve vanoti aiwa ngatitaurirei nyaya dzedu muno muzimbabwe. Zvino ivo sehurumende kana vomanya vachibuda offside vachienda kundotaura manyepo pamusoro peopposition, vachienda kunotaura manyepo pamusoro pezvakaitika, kana vamwe tozonyora magwaro edu vozotanga futi kuridza mhere kuti komabudirei kunze, manotaurirei nananga, mataurirei naningi. Taga takavamirira kumachechi havana kuuya, tatisingazivi kuti vachange vachimanya nemapepa soropodza vachinyepera bato redu, nokuti tinoziva kuti chinhu chese chese chinenge chaitika munyika vanenge vane pfungwa. Kana mvura ikanonoka kunaya vanoti MDC, mvura ikanaisisa vanoti MDC. Chose chose changoitika muno munyika chaitika kwavari chavaita vanongoti EMDC. Isusu muno muZimbabwe tinoziva kuti nyaya iyi yakatanga nekukwidzwa kwemaprize efuel, vashandi vakatutumwa nazvo, zvakaitika zvakazoitika. Zvinoshoreka, violence inoshoreka kumativi ese, and violence yakanyanya kuzoitika yevanhu vakashaika. Ropa remuZimbabwe rikadeuka yedu harifari, ndosaka nyika ino iri kutenderera isingabudiriri. Ropa revanhu riri kudeuka rawandisa, razadza mweya yavo iri kugunununa, yawandisa muvhumu. Hatikwanisi kurima tichibudisa chinhu isi vhu racho tichidira neropa remaZimbabwe.
Chimwe chinonzi chiri mupepa iri ndicho kuti zvanzi imimi mune mushandira pamwe chete nedzimwe hurumende dziri kunze kwenyika.
Zvinhu zviri kutotishamisa kuti kana vakakwidza purize yepetro vanoti hurumende dzekunze. Chose chose chavanenge vaita vanoda kutsvaga vekunemera nhema. Chavasingazivi ndechekuti maafrican countries avanoenda ava vane lebhavo, vane opposition ivo, havabati opposition iyi semabatiro avari kuita. Pavanoenda vachinotaura nevanhu ava ruling party iko zvino, but anga ari maopposition vanodziziva nyaya dzavanenge vachitaura.